Hurumende yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu munyika mose nemari yekuti vararame kunyanya avo vairarama nekutengesa vasingasakwanisi kuita mabasa avo neurongwa hwavapo hwekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vairarama nekutengesa vanoti vakanyoresa mazita avo pachikamu chekutanga chekunzi vagare mudzimba kwemavhiki matatu vachinzi vachapiwa mari inosvika madhora mazana maviri emabhondi pamunhu, asi hapana chavati vawana. Amai Sungano Zarebwa naShe vanoti mazuva ekugara mudzimba akatosvika pakuwedzera nemamwe mavhiki maviri asi chabuda hapana.
Tashungurudzwa nelockdown, nyaya huru ndeyezhara. Apa takanyogwa mari tichinzi mari dzerelief, mazita akaenda kare. Hapana chatakawana, mari hadzisi kuuya. Unokumbirawo vanobudisa mari idzi kuti zvokwadi tatambura.
Amai Judas Vanda vanotiwo nyaya yenzara yabata vagari vakawanda kunyanya vari pamudyandigere, nekudaro vanokurudzira hurumende kupa vanhu mari ine chimbi chimbi.
Tiri masenior citizens hatichashandi, tinorarama nezvimapensions zvatinopiwa zvisingakwani kutenga kana sagare upfu. Asi pari zvino takamirira mari iyoyo kana kuti rubatsirwe irworwo rwatanga tanzi tichapiwa after kunyorwa mazita. Nanhasi hatisati tawana rubatsiro rwacho.
Vamwewo vanoti zvaiwana ngwarati pakunonoka kuuya kwemari iyi, vachiti vainyora vaita chizivano uye zvematongerwo enyika, vachinyora vebato rimwe chete mamwe achisiyiwa. Valoid Mufudzi vekwamupandawana kwaGutu vari kupomera ZANUPF mhosva yekunyoresa mazita vachisiya vemamwe mapato anopikisa, nekudaro vanoti vanofara zvikuru kana mari iyi isiri kuuya. Mukuru webasa musangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vawadzai mangoma vanoti hurumende inofanira kupa nhengo dzavo mari iyi nekukasika nekuti nguva yacho yarebesa.
Tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion manformal traders munguva yelockdown yatiri.
Mutauriri wekomiti yecovid-19 task force mudunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti vanhu vakanyorwa zvakanaka pasina rusarura rwezvematongerwo enyika uye mari iyi yava pedyo kuuya.
Programu yekubatsira vanhu vari kuneseka nechikafu mudzimba iripo nguva yelockdown inoi. Programu iyoyi yakatotanga kune mamwe maguta, haisi kuno kumasvingo tee tichiri kukombaira mabhuku edu, asi mabhuku edu ain order. Saka taakuchimirira disbursement yemari inokwanisa kungoitika any moment. Mumasvingo town mega 3786 wakarejestwa, kwaGutuwo 767 wakatorejestwa, Chiredziwo ine 1235 wari registered. Saka iwava vakatomirira kuti wanga vachibatsira yekubatsira vanhu vari kushushikana iripo iri kuenderera mberi. Hurumende haina kukanganwa, inawo vanhu iwavo.
Zvichakadaro, vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vaikutyira kubata chirwere checovid-19 mushure mekupedza mazuva maviri vasina mvura mudzimba dzavo. Kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kugara vachigeza maoko nguva zhinji. Asi vagari venzvimbo dzakaita serunyarara West, KNP, Sisk, Rodin nedzimwe dzakadaro vave kubatira hura maoko sezvo vava kubuda panze pedzimba dzavo vachisangana neveruzhinji kuzvibhorani. Meya weguta remasvingo Kansela Colin Maboke vati pane mapaipi akadhuka kunopombwa mvura kudhamu reMutirikwi uye vashandi vavo vari mubishi kugadzisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 remasvingo, ndini Godfrey Mutimba.